Mangwana na kana kavatereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechitatu kukadzi 14 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kurakidzira ipolitical move yekuti tibeise pressure kuhurumende nezvese kuti vazive kuti zvavari kuita isu sevabereki sevana veZimbabwe hatitsigira nazvo. Ezvezvi hazvina kuti uri wezano, hazvina kuti uri wechechi, hazvina kuti uri wechii.
Bato rinopikisa retransform Zimbabwe roronga kuratidzira kukuru nhasi muHarare richinyunyuta neurongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzechirungu dzakanyorwa paO-level gore rapera dzidzokororwe. Sangano remachechi reZimbabwe Council of Churches rokurudzira vatungamiri vebato rinopikisa reMDCT kuti vagare pasi nekukurumidza kuti vagadzirise makakatanwa ari mubato iri. Komisheni yezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation yazivisa kuti yave kutanga kuenda kumatunhu ose gumi emunyika kuti inzwe pfungwa dzevanhu uye kushambadza basa rainoita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa retransform Zimbabwe rinoti riri kuronga kuratidzira kukuru nhasi muHarare richinyunyuta neurongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzechirungu dzakanyorwa paO-level gore rapera dzidzokororwe. Hurumende kuburikidza negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavima yakazivisa kuti gwaro iri richadzokororwa nechishanu svondo rino sezvo pakave nekubiridzirwa kwakaitwa musarudzo kwakanyanya nevakanyora chirungu gore rapera. Asi mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti bato ravo haribvumirane nedanho rehurumende iri sezvo pasina kupiwa nguva yakakwana yekuti vana pamwe nevabereki vagadzirire. Vanoti vakatopiwa kare mvumo nemapurisa yekuti vafore mumigwagwa. Mamwe masangano evarairidzi akazivisawo kuti achapinda mumigwagwa nhasi achiratidzira pamusoro penyaya iyi kunyange hazvo dare repamusoro riri kutarisirwa kupa mutongo waro panyaya yebvunzo iyi yakakwidzwa nevamwe vana vechikoro vaviri vachipikisa danho iri. Ngatinzwe hurukuro yataita navangarivhume pamusoro penyaya iyi.
Bato retransform Zimbabwe riri kubatana nevana veZimbabwe vakawanda tichiti isusu danho rakatorwa nezinseki ichitungamirirwa neministry education rekuti vana vanyore zvakare bvunzo hatisi kuritore zvakanaka. Danho iri rinokutorwa pasina kuite tingati isusu consultation kuvabereki nemastakeholder kuti titaurewo kuti tipuwe notisi yakakwana. Chekutanga, vana iko zvino zviri kuzivikanwa kuti nzvimbo dzakawana vana vasikutoziva kuti kune chinhu chakadaro chiri kuitwa. Chechipiri, vabereki havana kupuwe nguva yakakwana yekuti vagadzirire kuendese vana kundonyora. Saka vasina kupe vana notisi nekuvabereki notisi vari kuitirani? Ko vana vachakundikana kuuye kunyora zvii zvichaitike kwevana? Ende vari kutadze kuuye kunyora mind you nekuti havana kunzwa information. Saka zvinhu zvakawanda hazvisi place, hazvisi kuzivikanwa, hazvina kuwiriranwa. Ende nguva yacho ilikisa notisi yacho ilikisa. Zvikoreko zvo ndavhunza zvikanzi havasati vareceive official communication from Zimse. Saka zviri kuratidza kuti vanhu vari kungombunyikidzwa pasina kuzviite pachena kuti vanhu vese mastakeholders ese anga achiwirirana nazvo. Saka izvozvo ndozvetiri kuti aiwa hazvifani kudaro. Vana veZimbabwe vanofanira kutorwa nekutreatwa with respect and dignity as far as examining is concerned.
Muri kutarisira kuratidzira nhasi asi tinonzwa kuti nyaya iyi kudare ichanzwikawo zvakare nhasi. Sei mada kuratidzira iyo nyaya isati yapedzwa kumatare dzimosvo?
Kuratidzira ipolitical move yekuti tibeise pressure kuhurumende nezimfeki kuti vazive kuti zvavari kuita isu sevabereki sevana veZimbabwe hatitsigirani nazvo. Ende izvi hazvina kuti uri wezano, hazvina kuti uri wechechi, hazvina kuti uri wechii. tese vana vezimbabwe tiri kuti zviri kuitika hatizivi ende hatiwirirani nazvo sakuratidzira kuratidze kuise pressure nekusawirirana nazvo zvachose kwatiri kuita tiri kuona kuti hatingangomiriri matare bedzi asi kuti sevana vezimbabwe ngatipinde mumugwagwa tiratidze kuti zviri kuitwa hatiwirirani nazvo
pane dzimwe nzira here dzamuchazoita kunze kwekungoratidzira nokuti tinoona kuti kuratidzira kunogona kunge kuchingoitika asi pasina zvakunoshandura
isu kuratidzira uku tinode results patinoende paministry of education tinosiye petition yetanyora tiri kutovaudza kuti takatomirire response kuti kana vakasapindurana nesu tikasawirirana tiri kudzoke mumugwagwa musechina tiri kudzoke mumugwagwa musechishanu
ndeapi mamwe masangano amuri kubatana nawo kana mapato mukuratidzira uku
tiri kubatana nevatsigiri veopposition vakawanda mapato ese ari mdc alliance ari kuuya kutitsigira macivic organizations concerned citizens iri kuuya ptuz inonga iripo mastudent bodies ana zinaso vari kuuya kuti tibatsirane tichiratidzira saka takakokerana vezimbabwe
mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches riri kukurudzira vatungamiri vebato rinopikisa reMDCT vanoti vaElias Mudzuri, vaNelson Chamisa namuzvari Tokozani Kupe kuti vagare pasi nekukurumidza kuti vagadzirise zviri kunetsa mubato iri. Munyori mukuru wesangano reZCC, mufundisi Dr. Kenneth Mutata, vanoti sangano ravo rakazvipira chose kuyananisa vatungamiri ava ndokunge vakundikana kugadzirisa makakatanwa ari mubato ravo pachavo. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Mutata kuti tinzwe zvizhinji.
Isu se council yama churches tinotarisa kuti nyika ipfuure kumberi zvakanaka inofanira kunge ina mapato akawanda anokwikwidza uyezve akasimba mapato iwawo nokuti vavaro vedu ndeyekuona democracy yedu ichiita flourish saka chinhu changa chichitiremera zvikuru seutungamiri nechokuti tiri kuona manyongori nokupesana kumapato iwawa anopikisa tikati zvinhu zvatinoona zvavanokakavadzana pamusoro pazvo zvinhu zvinokwanisa kugadzirika vari mukati memba mavo saka tikavakurudzira kuti saizvozvo tinokumbirisa zvikuru kuti dai vagadzirisa mumba mavo
chamunoda kuona vachiita chaicho chii
chekutanga nechokuti kana vari ari mapato anoratidza kuti anofambira mberi nesingisingi yavakatanga nayo yekuti vanopromota democracy vanogona kuita coexist namaideas akasiyana chatanga tishuvira zvikuru ndechekuti they need to demonstrate it mupati mavo imomo kuti kana vaita miono yakasiyana vanokwanisa kuiresolva pasina kuramba vachiputsa-putsa musha wavo uchiita zvimusha zvakawanda-wanda isu singisingi yedu seZimbabwe Council of Churches inyaya yeChristian unity and social cohesion and we believe kuti nyaya yesocial cohesion comes from the ability yama institutions are public anokwanisa kuti kana akaita internal disagreements anowana ma internal solutions dzisabva pakuita disintegrate. Our society is already fragmented. Saka we need to demonstrate leadership yokukwanisa kusolva maproblem.
Muchaiza here kugara navo pasi kuvayananisa?
Kana vakatikumbira kuti tizviite izvozvo tinozviita pamwe chete namamwe makereke takazvitaura tiri pamwe chete seutungamiri hwezimbabwe heads of Christian denomination kuti kana pane atikumbira kuti tibatsire panyaya yekuti vanhu vavadzane we are available to help. We offer this help kwete kumapato anopikisa chete but chero kubato rinotungamira rezanu PF. Saka tirikungokurudzira naivowe mapato anopikisa kuti kana vasina kukwanisa kusolva maproblems avo internally tinoziva kuti chinopedzera chaitika kuputsika kwemapato awa anopikisa zvinowikena structure yedu yedemokrasi muzimbabwe.
Asi pane zvino hamusati mambosvitsa shoko kwavari kuti muite hurukuro nawe here?
Pane maconversations ari informal evamwe variko vari kutaura nesu pamusoro penyaya yekuti pane vanga batira here kutaura asi tatisu kana communication iyo isati yaitwa formal tinoasuma kuti haisati yatanga conversation yacho uyezve tinovimba kuti ivo mukati vachawana nzira yekuti vataurisane vasati vatsvaka vamwe vanhu vekunze kana vakakumbira hongu kuti vanhu vekunze vavabatsire isusu sezvandataura we are available tingabatsira nepatinogona napo
iyo Zimbabwe Council of Churches inofungei nemamiriro akaita zvinhu munyika mazuva ano
sekunyora kwatakaita tsamba kupera kwa November isu takati pakavhurika mukana wakakura nenyaya yeshanduko yakaitika muna November saka inoda kuti vanhu vatsungirire kuitora kuti vaishandise kuti tiende mberi hongu vanhu vanogona kunge vane zvinhu zvavanotsutsumwa pamusoro pazvo but mukana wakadai hauyi nguva yakawanda saka mukana wakadai kana wawanikwa vanhu vanofanira kuwana kuti ikako kahwindo kavhurika vanokashandisa sei kuti tiende kumberi
vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Christian Council of Churches mufundisa Dr. Kenneth Mutata vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7 Masangano anorwira kodzero dzevanhu masvingo ari kukurudzira vasina kunyoresa kuvhota kuti vaende kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatunhu avo akasiyana-siyana vachinyoresa sezvo chirongwa ichi chichiri kuenderera mberi. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano revagari vekumasvingo remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vanoti sangano ravo rine zvirongwa zvakawanda zvekukurudzira vagari vasina kuwana mukana wekunyoresa kuti vanyorese kuvhota sezve nguva ichiripo.
Kuramba tichindira mberi nezvirongwa zvokuti tidzidzise vanhu nekukurudzira vanhu kuti vanorejista kuvhota chero blitz yakapera. Kuvagari tiri kuvaudza kuti vaende vari mumasvingo vanoende kuprovincial office nekudistrict office ezec noti registration process iri kuramba ichinzira mberi ipoko kusvika tazosvika pamazuva enomination reports. Saka iko zvinoizvi tine maactivity akawanda maroadshow mameeting zvakawanda zvazvitargeted kuvagari kuti tivakurudzire vaende vanorejista kuvhota.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo Human Rights Trust vati nayo mapinguro evanoti vari kuita zvirongwa zvekusvitsa dzidziso nemasoko kuvanhu sezvo ZEC isina kuita basa rayo nemazvo rekushambodza chirongwa chekunyoresa ichi. Vamapinguro evanoti ikodzero dzevanhu kuwanisa ruzivo rwekuti chirongwa chekunyoresa hachisati chapetwa.
Semasvingo Human Rights Trust ticharamba tichikurudzira vanhu nekuzivisa vanhu kuti aiwa registration yapera ndeyeblitz yeoutreach yaiitwa neveZEC akwasara kuti ivo veZEC vari pamaofisi avo madistrict nemaprovincial offices kunzvimbo dzose dzakatakatekeshera masvingo nanazaka district masvingo district vanachiredzi vanamwenesi ose madistrict offices achiri kuregister vanhu saka tinokurudzira vanhu kuti endai ikoko munoregister kuvhota muexercise kodzero dzenyu nokuti mukuvhota ndo munounza budiriro yenyika nokuti munhu wamunovhotera ndiye anozoita kuti zvinhu zvenyu zvikufambika kuti zvive zvinomira.
Mukuru wemasvingo Center for Research and Community Development vaAlec Tave vanoti vari kukurudzira vechidiki nemadzimai kuti vanyoretse sezvo ongororo dzavo dzakabudisa pachena kuti havana kunyoresa neuwandu hwavo hwese panguva iyo ZEC yaipinda muvanhu ichinyoresa. Vatabe vanoti vari kukurudzira vechidiki kuti vashandise mukana uyu unova wasara pakunyoresa.
Masvingo Center for Research and Community Development ibazi rinoita nezveongororo mune zvakasiyana-siyana asi takaita ongororo yokuona kuti izvo pakurejista kwakaita vanhu gore rino kunyanya vechidiki nemadzimai vakabuda rinowandu hwavo vachiindawo kuko kwakuitwa mawadi senders kwakuchitawo zveregistration nevebvr veZEC tikaona kuti aiwa tichikompeya tichiitawo tichikompeya nemaresults emwaka wapfuura a2013 takaona kuti vechidiki nemadzimai havana kubuda nowandu hwavo izvi zvingava kuda nezvikoshero zvazviripo zvemaproof of residence zvazvichinetsa uyezve nenyaya yekuti izvo papa nemufambo wakakura uko kwakuchitwa zvokuzvirejistwa nevaneZEC saka isusu nekudaro takaona kuti aiwa zvakanaka kuti tirambe tichingopinda muvanhu tichikurudzira kunyanya vechidiki nemadzimai kuti aiwa ikodzero yavo yokuti vaende vanorejista.
Mukuru wezeku Masvingo vadzekspudurai vanoti pachirongo chavo chakapera svondo rapfuura vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu nezvishanu vakanyoresa Masvingo uye pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu vakanyoresa nyika yose. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuIsrael akomekedza kuti mutungamiri wehurumende vaBenjamin Netanyahu vakomerwe zviri pamutemo mhosva dzeuori mbiri. Kukomekedzwa kwekuti vaNetanyahu vatongwe nemhosva kwavakaitwa nezuro kuchemeongororo yakatora mwedzi wose yekuti vaNetanyahu vakatambira zvipo zvinodhura kubva kune mumwe muzvinamari kana kuti bilionea. Bazi rezvemutemo remuAmerica rakazivisa mubvaro rakaburitsa kuti mumwe murume wekuNew Jersey wekuwanikwa aine mhosva yekudyara mabhambu muNew York nemuNew Jersey makare akatongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwose. Ahmad Khan Rahimi ane makore makumi matatu wekuElizabeth kuNew Jersey akawanikwa muna gumi guru gore rapera aine mhosva yekushandisa zvombo zvinoparadza uye kubhomba nzvimbo dzeveruzhinji nedzimwe mhosva. Komisheni yezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation yazivisa kuti yave kutanga kuenda kumatunhu ose gumi emunyika kuti vanhu vanzwe pfungwa dzevanhu uye kushambadza basa ravanoita. Panopera urongwa uhu pachazoitwa musangano mukuru weNational Convergence and Dialogue Conference. NPRC inenge iri muzvikwata zviviri, chikwata chekutanga chichinge chichitungamirwa navaGodfrey Chada uye chichaenda kumatunhu anoti Matabeleland South, Bulawayo, Matabeleland North, Masvingo neMidlands. Chikwata chechipiri chinenge chichitungamirwa naReverend Charles Masunungure uye chichaenda kuMashonaland Central, kuHarare, Mashonaland West, Mashonaland East neManicaland. Vanhu vari kunzi vasaende vakapfeka mbatya dzechiuto kana dzechipurisa kumisangano iyi. Reverend Masunungure vatenda kuti misangano yave kutanga asi vati titaure nevakafanobata chigaro chasachigaro wekomishen iyi amai Lilian Chigwedere avanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya akavabvunza nezvekukosha kwekomishen iyi.
Ya, komisheni iyi yakakosha zvikuru pakugadzirisa nyaya especially dzekukanganisirana dzekupesaniswa kwakaitwa vanhu, nyaya dzemaviolations of human rights, nyaya dzakafanana naGukura Hunt, kuitira kuti munyika muve nepeaceful coexistence, kuitira kuti munyika muve nokugadziriswa zvinhu zvakakanganisika munhoroondo yeZimbabwe. Asi ini chandanga ndichitarisira ndechekuti Tinobva kuti munyika mune zvinhu zvakasanganiswa zvakawanda mukugarisana kwevanhu panyaya dzepeace nekugara vanhu vakatsunguruka. Asi kune nzvimbo dzatinotoziva dzine dambudziko guru rinoda kukurumidza kugadziriswa nehurumende. Tinoziva kuti tine nyaya dzemhirizhonga dzakaitwa munyika munguva dzakasiyana siyana, asi nyaya hombe inyaya yekupura hundi yekumatailand nokumidland provinces. Ndo kwavanofanira kutanga ukoko, ndo kune nyaya hombe inoda kugadziriswa kuti munyika muve neclosure, muve nepeace and reconciliation. Vanyatso kundogara pasi nevanhu kumatailand nemidland vaudzwe pachokwadi kuti vanozviona sei, chii chakaitika, zvii zvavanoda kuti zvigadziriswe, zvinogadziriswa sei, vozotenderera dzimwe nzvimbo dzese dzenyika.
Tinomboona panomboitwa misangano nezvikuru nenhengo dzedare reparamende, panouya vamwe zvematongerwo enyika vachikanganisa, vachiimba, vachisveredza kana kutorova chaiko vamwe vanenge vachiita misangano yakadai. Hamuzooni here misangano ichikanganiswa zvakare sezvaitika mazuva apo vamugabe vainge vari panyanga?
Kana izvozvo zvikadzokorowa, zvinongoratidza kuti hurumende yamunangagwa haisi pachokwadi kuti inoda runyararo munyika, haisi pachokwadi kuti inoda kuti munyika mive nerule of law, mapurisa haasati ava independent, haitevedzeri mutemo. Zvinongoreva kuti hapana kwatiri kuenda, ende zvinoreva zvekuti ivhen hurumende yamunangagwa zvese zvairi kutaura, kana munyika musina law and order hapana chinobudirira.
Ko vamwe vari kuti zvakaitika kare zvakaitika, hapana chingada kuitwa, vanhu ngavangokanganwirane nekuti kuda kutaura zvakaitika kare izvozvi zvakaita senyaya dzana gukura hundi kunenge kwakukanganisa maronda anga atopora kudara kuavhura.
Kukonewa vanhu vasina shumo ende vanhu vavo vazhinji ndevezanhu vanenge vasingati kutora responsibility yezvinhu zvavo zvavakaita zvisina maturo. Mhosva hairovi. Kana ngozi chai chai ikaitika muraini kana mumusha chaimo, kupedza ngozi kuripa, hapana ngozi inongopera nokuti makanganwa. Nekuti kana mukaratidza kurapa ngozi, vanhu vanoramba vachingokanganisika mumusha kana mumhuri. Saka zvokuti kwai zvakaitika mugukura hundi zvakati zvikatokanganwa, aiwa zvichinokanganwa demo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Nekuti zvinhu zvakaitika muna 1980 zvinhu zvichiri muupenyu hwevanhu, kune vanhu vakarisukirwa nehama dzavo nevazukuru nana baba, ende iwo hangangobudi chitaura kuti totosiya zvakadero. Aiwa haisi mombe yakarasika kai, munhu akatoshayika, munhu akakanganisirwa. Saka avo vanotaura kudero ndonhangu vasiri vanhu vanoda kubetsera hurumende iyi kuti indirwe mberi. Nyaya yegukura hundi kunyanya inyaya inofanira kutogadziriswa pachokwadi, ende hurumende yogadzarisa kunyanyanyanya vana purezidendi vamunangagwa nevamwe vavo. Zvinhu zvavakaita iwo zvisinei nevana vechidiki vamwe vetinoona vachitaura mashoko asina matura. Regai vavatana ava vakura vana vamunangagwa nanaadhavingwa nevamwe vavo vagadzirise nyaya yavo yavakatanga yavakaita navamugabe vari vapenyu, kuitira kuti musi wavanozotisiya remangwana redu hatina nyaya idzidzi dzinenge dzizoitika. Chinotori chitsvambe kuna vamunangagwa nevamwe vavo nomutana wavo mudhara wavo mugabe ari vapenyu, vagadzirise kunyanyanyanya nyaya yegukura hundi paine closure.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vari parunare kuJohannesburg, South Africa, na Blessing Zulu Studio 7. Vamwe varimi mudunhu reMashonaland West vanoti vachakohwa zvishoma zvichitevera kunonoka kunaya kwemvura mwaka uno. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda vanoti kunyange vakawana mvura yakawandisa mumazuva mashoma apfuura, vanoti vachakohwa zvishoma zvichienzaniswa negore rapera. Zvirimwa zvakawanda zvakadyarwa gore rapera muna mbudzi mwedzi unotanga kunaya mvura munyika zvainge zvave kuoma nekushaya mvura apo zvainge zvatanga kubereka. Mumwe murimi wekumhangura vaBenedict Kamusiwa vanochibage chakadyarwa gore rapera icho change chatsva vachakohwa zvishoma, asi chibage chidiki ndicho chavachawana sezvo mvura yava kunaya zvakanaka.
Ya muonere didi kuti gore wende uno ranga rambotishatei mazimatezi apera zvizvo zvoranga rawandisa, asi pari zvino zvinoratidza chibage chidiki sediki diki chisati chawaniwa nemvura panguva ino chinokohwa sekuva gore rakanaka, asi pane changa charohwa nezuva gore chinenge ratidzikei.
izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi vakreta mbirimi vanoti chibage chekutanga icho chakatumbuka chichiri chidiki hapana chava chakohwa vambirimi vanoti chibage chichiri chidiki chichabereka kana varimi vakawana kutireza
ndoona seuti vese vakajarira chibage chimwe chidiki chidiki mumashure chokwanisa kusvika kuzi mvura ndiri kuona ichiri kunaya chimwe chakatanga chimwe chakatumbuka chiri suo saka kuti chibereke iko zvinezvi hachichakwanisa kubereka bhosi chakatumbuka nguva chene isati yakwana yekunge chasvika kuti chachibage ichi chaakuda kuita mwana wachena mvura kwangu kusina
vambirimi vanoti vachatadza kukohwa sezvo fotereza yekupiwa nehurumende isiri kufambiswa zvakanaka nevakuru vezvematongerwo enyika
fetiraiza vanhu vari kunetseka pafetiraiza kuti vaiwana bhozi vanhu vakanzi endai munohurisa vanhu mafetiraiza vaakuita vamwe vekuiga vachaburitsira vanhu mafetiraiza yakakwana vamwe vakushaya vamwe vakuwana saka zvakasiyana
mumwe murimi amai chenai nyika dzino vanoti vari kufarira mvura sezvo chibage chavo chave kufurura uye change chave kupera nekudyiwa nemakonye nekuda kwezuva ranga ranyanyisa kupisa
takadyarwa nemvesi tanga chai takarohwa zvachene nezuva asi changa chaenda takatambura negonya kana mukatarisa chimwe chacho so richirimo kana imiwo muri chirimo chaimwe chiwo mushonga nalamda tichiisa nemasupa ezvekudrenja zvezvi nanhasi tichiri kudrenja pamwana vakuenda pamwana
izvi zvinotsigirwa navakamusiyiwa vanoti chibage chavo change chichidyiwa nemakonye nekuda kwezuva zvekuti zvichaderedza gohwo ravo asi amai nyika dzino vanoti gohwo ravo rinenge rakadzikira zvichienzaniswa negore rapera nekuda kwezuva rakakanganisa zvirimwa zvakawanda
rinogona kuti siyane izvishoma nekuti mimwe minda pa8 hectares chimwe chachadzikira nezuva asi pari zvinhu chapika mai
mvura iri kunaya zvakanyanya iri kukanganisawo fodya iyo yave kuora muminda vasimbarashe chimono vanorima pedyo nemhangura vanoti fodya yavo yave kuora nekuda kwemvura yawandisa izvo zvave kuvamanikidza kuitemha zvichaita kuti isawane mari yakawanda pamusika wefodya
saka pamaji takaona kuti takairegerera nyaya yemvura inoora saka tivibvisa mvura chinaenda ende iko kubva kunhu kwacho kutobuda zvakanaka
nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vasadyare zvirimwa zvavo zvose panguva imwe chete nekuda kwemwaka yekurima yashanduka nekuda kwemamiriro ekunze kana kuti climate change ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chiguriwa
We love y'all. Saverio. Yeah. It's a pleasure. Now we're chief to y'all.
My Instagram. Yeah. Na fada ma twista. Na fada munu wese ma twista. Doro tadira pa zita pa zavari pa zita pa zakana ma ancestors. Yeah. Waya waya. Ma fada angu eze ani gandira ma waya waya. Ma waya waya. Panino imango ma meze muza waya waya. Muza waya waya.
Kambo mawaya waya kubva kuna Shinsoman tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi bato rinopikisa retransform zimbabwe roronga kuratidzira kukuru nhasi muharare kuchinyunyuta neurongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzechirungu dzakanyorwa pao level gore rapera dzidzokororwe anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyamina praxidus jeremiah